This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi. Uri musi wemugovera gunyana 5 2015. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanotengesa mumigwagwa vanoti vari kuramba vakaomerwa neupenyu. Varimi vokurudzirwa kurima zvirimwa zvisingadi mvura yakawanda, sezvo mvura mwakauno iri kutarisirwa kuti ichange iri shoma.
Chatachingo tarisira mavari chete ndechekuti tirikutamba pahome asi tisaende tine pfungwa dzekuti kana tichitamba pahome zvinoita zvega.
Zimbabwe yotamba neGuinea mangwana mumutambo we-2017 Africa Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reZimbabwe Informal Sectors Organizations kana kuti ZISO vaPromise Mukwananzi vanoti zvinhu zvichiri zvakaomera vanhu vanotengesa zvinhu mugwagwa zvichitevera nyaya yekanzu nehurumende yekuvabvisa mugwagwa. VaMukwananzi vanoti makanzuro akawanda ari kutadzawo kuvakira vanhu ava nzvimbo dzekutengesera dzavakavimbisa. Tabvunza vaMukwananzi kuti zvinhu zvakamira sei pari zvino.
Vanhu vari kutambura zvikuru, vamwe variko vari kuramba vachiuya muguta vachidzoka vachitengesa. Semazuva munoita vamwe vanhu vakawanda vadzingwa mabasa mumwedzi yapfuura iyi. Mushure mekunge paiswa mutemo wekuti munhu anogona kungodzingwa opiwa manotice ye3 months. Saka vanhu vese ivavo havana chimwe chavanogona kuita kunze kwekuti vauye mumigwagwa vajoinewo kutengesa madomasi nehembe nezvimwe zvakadaro.
Ko, muri kutauriranawo here nemakanzuru akasiyana-siyana kuti munge muchigadzirisa nyaya?
Tiri kutaura nawo makanzuru kunyanya muno muHarare kuti tionekwa kuti zvingaitwa sei kuti zvinhu zvigadzirike. Asi kuziva kwatiri kunzwa ndekwekuti hurumende haisi kuda kuti vanhu varambe vari mumuroti, saka iri kudzwanya kanzuru kuti imeke sure kuti vanhu vavo vabuditswa mumugwagwa vadzokera kudzimba.
Pane misika mitsva here iri kuvakwa mumaguta?
Misika iripo yakavakwa asi haisi kukwana nhamba dzatambotaura dziyadziya. Misika yatina haikwani 170,000 vakaukwa, uye misika yacho kwairi kwacho hakuna vanotenga. Ndava iri kure nokunokwirirwa makombe nemhomho dzevanhu vemuZimbabwe. Mavhenda anenge akatsvagira kuti atengesere mhomho dzinenge dzakakudzika dzichienda kumarocation dzokura dzichiendawo kamatomasi nezvakasiyana-siyana dzichienda kudzinga.
Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reZimbabwe Informal Sectors Organizations vaPromise Mukwananzi vari parunare muHarare. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze rinoti mwaka uno Zimbabwe iri kutarisirwa kuwana mvura shoma. Izvi zviri kutarisirawo kukanganisa zvikuru gohwo remwaka unotevera. Kuti tinzwe kuti varimi vangaite sei nedambudziko iri, tabata mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria.
Chekutanga chatofanira kunzwisisa ndechekuti makore ano ose mvura haisisiri kunaya semanayira yaita kare. And kana ikanaya inenge ichinaya pamwe inouya yakawandisa panguva imwe chete yokasika kuita. Saka izvozvo zvinei zvakureva kuti mwaka iwoyo unenge watokanganisika. So nezvazobuda izvi zvekuti gore rino iri tinee tiri kutarisana futi nenyaya inenge yakada kufanana naiyoyo, kukurudzira kuripo kwakanyaisa rekokuti varimi vadzvare mbeu dziya dzatinoti mashort season variety dzinoibva nekukasika, then also kuti vabate nguva vanongotangawo kunaya mvura paya vanhu vonge vakagadzirira vati vane seed yavo nemafertilizers votodyara ipapo, ndo kuti tigone kuwana savi chatingati tingabuda nacho ipapo. But kusiri kuita izvozvo then kutongoreva kuti yatoruma zvezvara.
nde dzipi dzimwe mbeu dzamungati vangadyara apa?
Ma small grains anokwanisa kuita zvakanaka mvura kana isina hai kunyaya kuwanda. Akasiri kutsva samabagu, sama small grains akaita sana mapfunde, zviyo nemhunga. Izvozvo ndozvo zvatingakurudzira kuti vanhu vaite.
Mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare.
We love y'all.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chief Chiyo.
My Isabel.
Yeah, man.
Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweeter. Doro tadira basita, father, bariba zita, father, gana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
In Indino, it was Shintoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, father. Magatera Studio 7.
Waya, waya.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Dzino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Nina Nhlalo, avo vanga vari muno muAmerica mavanga vari kuita zvidzidzo zvepamusoro vachidzidza ivo kubika. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Nina Nhlalo. Titsanangurireiwo kuti zvii zvamanga mafambira iko kuno kuAmerica?
KuAmerica ndandauya kuzoita an internship. Ndakaenda kuchikoro kuSouth Africa ndikaita a degree in chefing, so basically ndakaita zvokubika. Pakupedza chidzidzo changu ndakawana internship kuti ndiuye kuAmerica. Ndichisvika kuno vakandiisa kuColorado Springs, Colorado. Ikoko ndikwandakaita 12 months of my internship.
Pane zvitsva here zvamungati makadzidza panguva iyo manga muri imo muno muAmerica?
International experience. Vanhu vanoda kuziva kuti paunopedza chikoro, iwewe uri munhu ari passionate about zvauri kuita, vanhu vanoda kuona kuti why invest in your own future, why invest in muzvinhu zvaunobhiliva. So in pakupedza chikoro, I had my own plan kuti ndopedza chikoro South Africa ndikwa ndinogara, Zimbabwe ndikwa ndinobva. Nyaya yekubika yagara iri pamwoyo wangu since ndiri mwana diki diki. Ndichibika namai vangu, ndichibika nana mai nini, tichingobika as muri. But pakukura kwangu ndichibva kuZimbabwe ndichienda kuchikoro kuSouth Africa, exposure ndakaonawo kuti zvikoro zvekunobika zviriko but zvaidhura. So vabereki vangu vakafunga kuti you know, isusu as vabereki tinoona kuti ukaenda kuchikoro onofundawo madegree anokupinza basa right away, ari ane mashureti kuti paunotopedza chikoro unowana basa. Ndizvatingatokuitira. Vakanditumidza kuUniversity of Pretoria, ndikafunda ndikawana degree yemarketing. But moyo wangu wairamba uchiti kubika, kubika, kubika ndiko anofanha kutoperera, ndiyo iyo karia yatofanha kutotevera. Pakuita izvozvo ndikanotsvaga mabhesari, ndikatsvaga maloni, zvese zviripo, moyo wako chete. Kutevera moyo wako, kuterera uchitevera moyo wako.
Zvii zvamuchatakurawo muchinopakurira vamwe kwamuri kudzokera kumusha?
Experience yandawana kuAmerica, pakupinda munyika ino, kuona maitiro anoita vanhu, respect yechikafu in terms of what chikafu can do for a family, for your health. Pakurarama kwe, I'm struggling iko zvino kufunga kuti ndotanga papi, because experience yandawana is unmeasurable.
Tinoona vazhinji vanoti ivo zvaunodya ndo zvinozoratidza kuti miri wako wakavakika zvakanaka here kana kuti kwete. Imi munozviona sei izvi?
Zvaunongoisa muviri wako ndizvinotobuda. Kana uchidya zvinhu zvakangozara mafuta, salt, ipapo history yezvirwere mumuri yenyu, muchiziva kuti mune ma high blood pressure, mune ma cholesterol, kana usingamoneti zvaruisa muromo wako, zvaruisa muviri mako, it shows. Vanhu vanoita obesity, idzodzo sugar, ma heart problems, zvinhu zvakawanda. It's just vanhu vanoignore the fact that kudya kuri very, very, very important. ndakadzidza kubikira vanhu toti vanhu vane lactose intolerance vanhu vasingagoni kutora zvinhu zvine mukaka vana cheese but pakudzidza kwangu ndakadzidza ma substitute chikafu chacho it won't take away from the flavor but instead zve zvangoti tichage zvinhu zvino enhance a flavor yacho ipapo zvichigutsa zvichinaka and all around healthy.
Pamunenge muri kuita basa iri muri kuwana muchiremekedzwa here semudzimai wechidiki?
Kutoremekedzwa ndizvandinoto expecta because vanhu vemuindastry vacho vanototi iyo industry yedu ndisu takaitangisa imi muchitopinda kubika naturally. I'm sure even kumusha kuZimbabwe wherever in Africa kubika ibasa remukadzi mumba. Saka kuti vanhu vabereki vachiunderstand kuti mwana anofunda kubika ndasingangotengi mamagazino overenga marecipe ongopractisa kumba but zvakasiyana culinary industry it's very big and iri kutotsvaga vanhu vari passionate about it.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu.
Ndinofara kuti ndandiri pachirongwa chenyu and kwanisa kutaurawo zvazviri pamwoyo wangu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezveukama pakati pevashandi vekambani yeGreen Fuel iri kugadzira mafuta edzimotokari kuchisumbanje nevagari vemunharaunda yechisumbanje uo tinonzwa kuti unenge wasvika kwamvura yacheka makumbo. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano re-Platform for Youth Development vaClarice Maduku. Tinogamuchira here mufaro pastudio 7 vaMaduku?
Tinofara tese makadii.
VaMaduku, tinonzwa kuti ukama pakati pevashandi vekambani yeGreen Fuel zvikuru vanochengetedza nzvimbo iyi nevagari unenge usina kumira zvakanaka. Titsanangurirei kuti chii chiri kutora nzvimbo?
Zvamuri kutaura ichokwadi, magadhi eGreen Fuel vakati neusiku kuma10 11 vakarova vanhu vazhinji vekuchinyamukwakwa vachivapomera mhaka yekuti vaba nzvimbo. Asi tichitarisawo muchagudza tiri kuona hatisi kuona sekuti nyaya iyi ndeyechokwadi nekuti marovera vakaita vagari vanosanganisa musharuka unonziva Lucas Moyana anotirwadza nekuti vakatosvika pakukuvakuvadza asi iri nyaya yekungoti nzvimbo. Handifungi kuti ndozvataitarisira kuti kana paine nyaya yekuti nzvimbo dzapiwa ndozvavangaita. Vanofanira kuti semapurisa semagadzi vachagurudze kuona kuti ndiani akaita pane kutanga varova vanhu senzira yekutsvaga munhu anonzi akaba nzvimbo.
Sei mapurisa ekambani aya akasarudza kurova vanhu ava panzvimbo yekuti vanga vachivasunga?
Sekuziva kwamunongoita pagara paine gakava rakanyanya rekuti minda dzeGreen Fuel dziri kurima nzvimbo dziri padhuzedhuze nemisha yevanhu uye vanhu vazhinji vekuchinyamukwakwa kwanga kuchirohwa vanhu dzichiri minda dzevarekutiwo minda dzavo dzavagara vachirima. Saka ndinoratidza kuti kurova kwakaita magadza achirova vanhu ingoi nzira yekuti sezvo nguva yekunorima yaunokwana ndeiyaya yekuda kungoramba kuchidzira kuti vanhu vagare vane kakutya kekuti ticharohwa. Saka vacharambi vachifoti padhuze neminda kana kuti varambi vachitaura nenyaya dzekuti minda dzavo.
Matimi pane vakarohwa vakakuvara vakakwanisa here kunge vachienda kunorapwa kuzvipatara vachiwana tsamba dzekuti vanokwanisawo kuzoendesa tsamba idzodzo kumapurisa dzekukuvara kwavo?
Ndo chokwadi chiripo. Vakarohwa musa 28 atenga nemusesishani musesaradhay ya29 vakandomhangara kumapurisa ichisumbanje. Mapurisa akati sezvo muri kuti makarohwa imini chiendai kumadokta. Saka vakazoenda pachipatara chepaki St Peters Mission Hospital chiri padhuzedhuze nepakisumbanje police station vakawana matamba ekuti vaone dokta. Saka ndatora matamba abva kuna dokta andoda kunyanya vaLucas Moyana ndovakakwara vakarohwa nzeve vairohwa nemachamboko aya nekusunga nekuti kumusana zvaiitwa nguva yehondo zvenguva yana Smith zviya. Saka vakakwara nzeve uye munhu ane chirwere cheshuga yavo yakwira zvakanyanya ndo umwe wevanhu akanyatsa kukwara.
Matanho api muchatora imi sesangano pamwe nevagari vaMaduku?
Tagara tichiita zvakawanda isusu tinyangoti paadvocacy taiedza kuti tiumbiridze ukama. Saka tirikuona sekuti vamwe mapurisa ava vari kungozviita nepfungwa dzavo yatinga ti ani professionalism saka chaka kuita nezvekugara yanga titori ne mapurisa anga identify wane ma community zvede kushinyamuka kana kushombanjira gara vachishungurudza vagari ndo vatiri kuwedzera vane vakarova pane vakato vakadzikana nemazita takati chaivo vaendesawo pandebe dare takaise kuona kuti tiri zvakuti kana paine macomplaints anenge aine magari anofanira kutorwa timacomplaints ayiri munhu anenge arohwa iye asina mhosva yaaonekwa nekuti tinezve mapurisa anewo mashandiro anofanira kuita asi avafaniri kunorova munhu asina mhosva senzira yekutsvagurudza mhosva
asi makamboedzawo here kuita nhaurirano nevakuru vekambani yeGreen Fuel muchiona kuti nyaya iyi ingagadziriswa sei
tingange tichitata kunyatsofara ndosaka maona tiri kushungurudzika gore rine richitanga mona February musi wa14 February takatoti member in charge vanonzi vari pachisumbanje police station takatoita navo meeting mutangano wanga waine mapurisa nevagari vese vemuchisumbanje nechinyamukwakwa tikaisa kubudirira pachina kuti ngatishandikese vakatinyorera kamba yekuratidza kuti vanoti ivo vanoda kuti tishande navo zvakanaka sezvo iri nyaya yaakupariamendi iri nyaya yekukabhineti vachingotiwo kana muine zvamunenge maakutsutsumwa tinyorerei zvamuchitiudza saka zvakaitika izvi musi shanu zvinenge zvakutidzisira kumashure nekuti zvanga taakuona kunge nyaya dzedu dzaakufambira mberi nekuti nyaya inenge isina kunetsa paukama uhwu ndezvekuti panga pakaita kakufungidzirana zvekuti vagari vanenge vachionawo mapurisa sekuti varikushandisa nekambani nekuku mapurisa anenge achiona kunge vagari vari kuvagerera saka sezvota takabudirira pachina tikataurirana papa kuratidza kuti ukama hwedu hwaakufambira mberi
aiwa vateereri tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vamadhuku nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana vezimbabwe onekai zvenyu vateereri
tida kutenda vateereri tikuti aiwa musanetseka zvenyu tiri kuona kuti ukama hwevagari huchisumba nechinyamukwakwa negreenfield tiri kuedza kuti hugadzirike zvakanaka
manga makateerera kune mukuru wesangano replatform for youth development vaclarice madhuku muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu studio 7 yakundikana kubatawo vekambani yegreen fuel kuti tinzwe kudivi ravo panyaya iyi chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai mwaka blessing zulu
Nhau dzemitambo, Zimbabwe iri kutamba neGuinea mangwana kuRuvaro Stadium mutambo wakakosha zvikuru we-2017 Africa Nations Cup. Mukuzeya nezvemutambo uyu, tabata murairidzi wechikwata ichi vaKalisto Pasua.
Chatachingotarisira mavari chete ndechekuti tiri kutamba pahome asi tisaende tine pfungwa dzekuti kana tichitamba pahome zvinoita zvega. Tinofanira kuti titofaita kuti tinge tichiwana mapoints acho pahome.
Saka pane vakauya vese hapana kana akakuwara vamuri kutyira kuti anogona kusatamba nemusi wesvondo.
Vese varipo hapana ane problem.
Ko gadziriro mukati yakafamba zvakanaka here rwendo runo?
Gadziriro yerwendo runo vakauya vakomana asi tatrena navo 2 days chete. Taida zvikuru kuti tive tinotrena kana mazuva matatu navo asi nedambudziko rekuti izvozvi izvi munoziva kuti ifesi time kuti tisangane navo vese vari pamwe chete naivowo zvekare havasati vakawanda vamwe vacho havasati vatamba vese asi zvisinei zvinenge zviri nani pakuti tavawanawo 2 days dzacho zvasiyana nerimwe game ratakatamba mumashure remanavo
vaKalisto Pasua ndiwo murayiridzi wechikwata cheZimbabwe Warriors vanga vari parunare muHarare
ndini Thomas Mapumo muimbi wokuZimbabwe makateerera kuStudio 7
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare vanotengesa zvinhu mumigwagwa vanoti vari kuramba vakaomerwa neupenyu varimi vokurudzirwa kurima zvirimwa zvisingadi mvura yakawanda sezvo mvura mwaka uno iri kutarisirwa kuti ichange iri shoma Zimbabwe yotamba neGuinea mangwana mumutambo we-2017 Africa Nations Cup tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube